Mutongi wedare Justice Munamato Mutevedzi, vabata shambane moswa yekuuraya Tapiwa, uye Tapiwa Makore Senior anove baba mukuru wemufi, abatwa nemhosva yekubatsira kuponda. Vachitaura mushure mekubatwa nemhosva kwevaviri ava, baba vemufi vamunyaradzi Makore, vatiwo kunyange vaviri ava vabatwa nemhosva, chinorwadza ndechekuti mwana wavo haachadzoka. Amai vatapiwa, amai Linda Munyori vati, vanovimba kuti zvaitika mudare pamwe nechirango chichapiwa, zvichavanyaradza. Rimwe gweta revasungwa muzvare Mutsa Chivandire vatichasara kuti vaviri ava vasvitse kudare zvichemo zvinoita kuti vapiwe mutongo wakareruka. Dare rabata shamba nemhosva mushure mekunge abvuma kuti ndiye akapamba mwana akaenda naye kumba kwaMakore Senior uko akanomumwisa kachasu ndokuzomucheka musoro makumbo nemaoko achibatsirana naMakore Senior vachiita zvekuromba kuti bhizimisi ravo ribudirire. Dare rati umbo hwashamba hunoratidza pachena kuti ndiye akauraya mufi uyewo mbatya dzaakashandisa dzaive neropa dzakaunzwawo kudare seumbowo. Vatiwo kunyange ruoko rwaMakore Senior rusingaoneki zvakajeka pakuurawa kwemufi, pane umbo hunoratidza pachena kuti akabatsira pakufa kwake nekuita zvinhu zvakaita sokutenga kachasu kaakamwiswa pamwe nekushandisa imba yaakachengeterwa asati aurawa usiku hwa27 Gunyana muna 2020. Mune imwe nyaya yange iri kumatare, dare reElectoral Court rati magweta evari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaSavia Kasukuere neava Lovedo Mangwana vari kuda kuti vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vadzoke kudare musi wa7 mwedzi unouya. VaMangwana vari kuti vaKasukuere vasabvumidzwe kukwikwidza sezvo vasiri kugara munyika. Mumwe ari kushanda navaKasukuere vaWalter Muzembi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navaMangwana mahumbwe.
So hazvimise zvetiri kuita isu zvokambe na kuti vaKasukuere vapinde muofisi musi wa23 August. Zeki kuita basa rayo ichaprinda maballot papers nomusoro waKasukuere wakaisvonaka chaizvo chaizvo changoonekwa ega kuti mufana ndiye ari redi kumaisa nyika kuenda mberi ndongupatirire zvino.
Mangwana, Zimbabwe Electoral Commission inotarisirwa kuburisa mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzeparamende nemakanzuro mugwaro rehurumende reGovernment Gazette. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangusha.